Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 8 gunyana 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takanyora kusadik takasubmita mapepa kuUN kuHuman Rights Council tisi tisutega tikutaura nyaya yajob seeker nyaya yagodfrey sithole nyaya yekunyatsime tisi takanotsvaga magweta ekubeefa up legal team yenyatsime 16.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti riri kuramba richiedza kuti nhengo dzaro dzisunungurwe kubva muusungwa.
Ongu tiri kuti kwasara mazuva 8 chete kuti tikwanise kudzorerwa mari yedu yakambenge yabiwa nehurumende, sezvo hurumende yakavimbisa kuti musi unokwana na September payday mari yedu iri kudzorerwa payanga imbori.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti musi wa 16 gunyana ndiro zuva richadzorwa unhu hwavo.
Asi kana tiri kutaura nenyaya yemudzimba mewanhu kudayira kwedu kuti vanhu vane nzara vamwe wakati wandei wacho, nekuti season yakapfuura yakanga isina kumira zvakanaka.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvechikafu dzinoti chokwadi ndechekuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzichada rubatsiro rukuru kuti vanhu vane zvekudya gore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kuedza zvikuru kuti nhengo dzebato ravo dziri muusungwa dzibudiswe mujeri. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo riri kukumbirawo rubatsiro kubva kumasangano akasiyana-siyana kusanganisa sangano reUnited Nations kuti ibatsire mukusunungurwa kwenhengo dzavo dziri muusungwa. Vari muusungwa vanosanganisira mumiriri weparamende weZengeza West vaJob Sikala, mumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Sithole navamwe vatsigiri vebato iri vave kuzivikanwa nerekuti Nyatsime 16. Muzvare Mahere vanoti bato ravo ndiro roga riri kutaura pamusoro pevasungwa ava, asi vamwe mapato akanyarara. Vamwe vavo vachiti TCC inofanira kukumbira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasungwe ava vabudiswe muusungwa, izvo Muzvare Mahere vati hazviiti, vachiti vasungwa vanofanirwa kusunungurwa nedare redzimosva kwete nekuita hurukuro nemutungamiri wenyika. Muzvare Mahere vaudza Studio 7 kuti avo vanoti TCC haisi kuedza nesimba kuti nhengo dzebato ravo dzibviswe muusungwa havazivi basa riri kuitwa neTCC panyaya iyi.
TCC ndo organization kana kuti movement yega yekuti every single day kubvira musi wa 14 June pakasungwa vaSikala navaSithole iri kutaura zuva nezuva. Takaita mapress conference taitazve.
Sebato reCitizens Coalition for Change, muri kukumbirawo here rubatsiro rwavasungwa venyu kubva kune dzimwe hurumende kana kubva kumasangano akasiyana-siyana?
Takanyora kusadik takasubmita mapepa kuUN kuHuman Rights Council tisi tisutega tikutaura nyaya yajob seeker nyaya yagodfrey sithole nyaya yekunyatsime tisi takanotsvaga magweta ekubeefa up legal team yenyatsime 16. Tisu tikumira zuva nezuva nekutarisa kuti hama dzacho dzawana here chikafu. Tisu tikumobilisa zvese izvozvo, saka hazvina kana chokwadi kuti TCC haisi kuita make enough noise.
Vakuru mubato renyu vanomboenda here kunoona vasungwa venyu
munobvumidzwa here
vachamisa Change Champion in Chief vedu vakaenda kujeri ameno kuti kangani ezvinezvi kuchikurubhi vachirambidzwa kunzi vapinde President Chamisa has been consistent kuti no ngavabuditswe nokuti havana mhosva Saka kana vanhu vachitaura kuti Triple C haisi kuita enough hachisi chokwadi ichocho kune vanonyasi kuterera masaisai kune vanoterera mapress conference edu kune vanofollowa nhau dzetriple c vanenge vachiona kana mafambiro apresident chaivo mapresident vanenge vachienda kucourt zuva nezuva vachinomirira vana job sikala naana godfrey stole nevese venyatsime 16 vaprecious jeche odius makoma mishe guzha shepe blakazi tatenda pinda hama enoch tsoka emmanuel mradzi kwachauya shopa roan tsoka zefania chinembiri zex makoni Tisu tiri kutoshamarara, tisu tiri kutoita ruzha rwakawanda kuti vabuditswe. Saka, you know, kana zvichitariswa, isinenge zvichitotaura kuti matare ngaatedzere bumbiro remutemo. Zviri kutaura nana madhuku nevamwe vese kunzi aiwa endai munokumbira vamunangagwa. Hausiriwo mutemo. Mutemo unotaura kuti aiwa vanhu ngavapiwe bail kana kuti vatongwe vachibva kumba nokuti ikodzero yavo. Saka, tisu tiri kutoita noise yakawanda, ndiri kushamiswa nesuggestion yekuti triple C has kuita noise kubvira pana President Chamisa kusvika kune lowest grassroots kuma province ose ndonyaya yoga iriko ndonyaya yoga inotaurwa saka you know I'm sure chokwadi chinongooneka kune vanhu vane interest nechokwadi chaicho chaicho ndo chokwadi
avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri weTriple C muzvare fadzai mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7 Zvichitevera mashoko ehurumende ekuti Zimbabwe ine chikafu chinokwanira zvizvarwa zvose munyika gore rinouya dzimwe nyanzvi munyaya dzezvechikafu dzinoti kunyange hazvo tisingazivi zviri mudura rehurumende chokwadi ndechekuti masangano mazhinji anoona nezvekudya munyika zhinji anoti Zimbabwe ndeimwe yenyika ichada rubatsiro rukuru rwekuti vanhu vawane zvekudya Hurumende inoti Zimbabwe haina chikonzero chekutenga chikafu kubva kunze kwenyika. Vaimbova mukuru wesangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga vanoti ongororo dzakaitwa nemasangano mazhinji dzinoratidza kuti vanhu vazhinji munyika vane nzara nekuti mvura haina kunaya zvakakwana mwaka wapfuura. Tabata Reverend Matonga kuti vatitsanangurire maonero avo.
Inyaya inonetsa vawande nyaya yezviri mudura remunhu hapana anogona kupikisa kana kuti anoita naro kuti makamira so isu tinofunga kuti zvichida hurumende iri kutaura zviri mudura mayo zvinova zviri private maybe kwavari asi kana tiri kutaura nenyaya yemudzimbame wanhu kudayira kwedu kuti vanhu vane nzara vamwe wakati wandei wacho nekuti season yakapfuura yakanga isina kumira zvakanaka mukatarisa mareports mune mairi inonzi Zimvac inoitwa nemapazi akati wandei achibatsirana naiyo hurumende anoragidza kuti season yakapfuura yakanga isina kumira zvakanaka kune imwe zvekare inonzi FuseNet e-report and ma-report andiri kutaura ma-public documents ekuti munhu anoda kuaverenga anotozviona ma-reports iwayo achitaura kuti manayira akaita mvura akaita kuti vanhu vakawanda vatadze kunge vaine zvikafu mudzimba dzavo uyezve kukwira kwakaita ma-fertilizers kwakaita zvekare kuti vazhinji vatadze kusvikira mitengo yema-fertilizers
Saka Reverend Matonga chii chaicho chatakatarisa apa inyika yose here kana kuti mudzimba dzevanhu
izvozve izvo ukanga wakazvitarisa zvichida tiri kutaura nezvinhu zviviri zvakasiyana chekutanga isu tovamwe tiri kutaura nehousehold level hurumende probably iri kutaura nemastrategic reserves ayo ekuti vanhu kana waane nzara iyoyo chiburisa ichibatsira vanhu which confirms then the fact iyoyo kungoti vanhu at household level hawana chikafu Saka zvinoreva kuti perhaps kuda kuona kuti hurumende iburitse mastatistics kuhuwandu hwegrain iri mumatura ayo zvichionekwa manje zvichienderana nekuti senyika tinoda matanza akamira zvakadii. Sezvamunoziva kare chibage tinoda kuma almost over 2 million metric tons dzechibage kuti nyika inzi ine chibage chakakwana. Saka ndoo maonera andingaite nyaya iyi vawande.
Avo vange vari vaimbova mukuru wesangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vari parunare nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUS, rinoti musi wa16 Gunyana ndiro zuva richadzorwa hunhu hwavo gwaro riri kuparadzirwa pasocial media neATUS. Rinoti nhengo dzaro rinoudza nhengo dzaro kuti zuva iri ndiro ravachapiwa hunhu hwavo. Mutungamiri weATUS Robert Masaraure vanoti zuva iri rinova zuva remihoro yevarairidzi, ndiro richaratidza kuti hurumende yairevesa here mukuti mari yevarairidzi yakavimbiswa nehurumende ichauya iri payaimbori. VaMasaraure vanoti varairidzi vari kufara asi vakamirira kuona zvinoitika pazuva iri varairidzi vachitambira mihoro yavo. Ngatinzwei vaMasaraure vachirondedzera.
Hongu tiri kuti kwasara mazuva 8 chete kuti tikwanise kudzorerwa mari yedu yakambenge yabiwa nehurumende, sezvo hurumende yakavimbisa kuti musi unokwana September payday mari yedu iri kudzorerwa payanga imbori. Saka tikufara tichiti mari yedu yaakuuya. Saka tikuverenga mazuva tichiita countdown kuti 8-7 kusvika musi watichaipiwa, tichiti kwaurombo hwapera, kutambura kwapera, kutsvanyirwa kwapera, taakukwanisa kushandawo sevamwe washandi nechivimbo chatakangopiwa nehurumende. Saka icountdown yatiri kufarira.
Chii chakavimbiswa varairidzi nehurumende?
Nde yakavimbisa kuti pano muna September ichabhadhara vashandi vayo ichivapa muhoro unoita kuti vararame sevanhu. Unove muhoro watagara tichichemera kuti tinoda muhoro waPre-October 2018, muhoro watinoti minimum ive USD 540. Yavashoma nini, asi pavanotipa muna September muno tichatsanzeridza naiyoyo kuti tikwanise kurarama tichiitawo basa rekuti nyika yedu iendere mberi. Isu sevarairidzi tototi vana vedu itemu remaexamination tikufara kuti tiita kukwanisa kuvadzidzisa tisina dambudziko rekushaya chifambiso kuenda kumabasa, chekudya nezvimwe zvakadaro zvaititadzisa kuti tichatoita basa redu nemazvo.
Sei muchiti musi wa16 September izuva rekudzorerwa hunhu hwenyu?
Izuva rekudzorerwa hunhu hwedu sevanhu vanga vakushaya chimiro pamberi pevanhu vese. Tata kushaya chimiro nenyaya yekutambira mari shoma. Patinodzorerwa mari yedu, hunhu hwedu hunodzorerwa. Hunhu hwedu kana hwadzorerwa, tinobva takwanisa kuraramawo sevanhu vanoremekedzeka. Saka tinofara chaizvo kuti zuva iri raakuzosvika nekuti urombo hwematichava.
VaMasaraure, kana hurumende ikatadza kukuitirai zvayakavimbisa, muchaita sei sesangano rinomirira varairidzi?
Tisiyire kuti hurumende yedu ichakundikana kugadzirisa nyaya idzi. Inyaya doko dzekuti tichitarisane kunzi kukura kuri kuita ikonomi, tichitarisa nekuwedzera kuri kunzi kuri kuitika production nezvimwe, tinongotarisa kuti hurumende ichagadzirisa nyaya iyi nechimbi chimbi. Kana vatadza vanenge vatyora kodzero dzevana dzekuti vawane education, nekuti varairidzi vachakundikana kuenda kumabasa nenyaya yekushayiwa kwemari. Hakuna murairidzi acharamba achishingirira kuenda kubasa zvakadai. Rangarirai kuti panguva ino pari kushanda varairidzi takatoshaya zvekuita, tikangoti kana muchikwanisa ingotsvagai mushingirire muende. Pakushingirira kwese kwari kungomirira kuti musi wepayday nhamo ichavo ichapera. Hurumende ikatadza kugadzirisa ipapo yatyora kodzero dzevana dzekuwana education.
Izvo zvinhu zvakamira sei muzvikoro?
muri kunetsa vatrairisi vari kukundikana kuenda vari kutsvaga mari vazhinji vamwe vari kuiwana vamwe vari kushaya tiri kufara kuti izvezvi paitika kaimprovhumendi kekuti vamwewo vanga vatotengesa mbudzi vamwe vatengesa mombe kuti vaende kubasa vachiti tishingirire vana vedu vaende kuchikoro vachimirira kuti hurumende inogadzirisa nhunha dzavo muna September papayday vanawo vari kukundikana kuuya nenyaya yekushaya kwamaschool fees tichikurudzira hurumende kuti dai yapindira sezvinotarwa nesection 75 kuti ibhadharire vana ava maschool fees vakwanise kuti vadzidze nekuti vakashaya dzidzo tetaparadza ramangwana ravo.
Saka 16 September richava zuva rakadini?
16 September ndozuva rekupedzisira ratichange tichiramba tichikurudzira varairidzi kuti ishingirirai nenyaya yekuti musi uyu paunosvika hurumende inenge yagadzirisa mari yavo muripo wavo mune munhu anenge akuenda kubasa akafara aine morao iri hai achizviitira basa rake hakuna word rekuti incapacitation richazoshanda after 16 September kana zvapera musi wa 16 September tinotarisira kuti munhu wese apiwa 540 yake aite basa rake nemazvo asi kanawo hurumende ikazotadza yaratidza kuti haina hanya nekudzidza kwevana vedu ende isu hatizokwanise kunzi tini akaunde kuti kwose vanhu vaisakwanise kuya kubasa nekuti zvinenge zvavaremera zvarema zvakanyanya tichazenge taakushandisa matactics akawanda kuti timanikidze hurumende kuti izive kuti vana vakakosha vanoda kuwana dzidzo izive kuti varairidzi vakakosha vanoda kuti vawane living wage.
Avo vanga vari mutungamiri weatus vaobert masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7. Sangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti rinotambira nemufaro kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC yakasunga mukuru weTobacco Industry and Marketing Board vaEmmanuel Gudu neumwe wavo Tsitsi Murawa vachiti izvi zvakanaka chose. Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanoti vaGudu vakasungwa vachiti ZAC haina zvekutaura pamusoro penyaya iyi pari zvino. Tabata umwe mukuru musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaDavid Jamali avo vanoti ZAC yakagona basa uye inofanirwa kuramba ichiita izvi nekuti nyika yave kuremerwa neumbavha huri kuitika.
Isu veAnti-Corruption Trust of Southern Africa tiri kufara zvikuru nekusungwa kuri kuitwa mbavha dziri kubira nyika nevanhu upfumi hwavo. VeZAC vari kuita basa rakanaka kwazvo, denu varamba vakadaro.
Munofungei nokusungwa kwakaitwa mukuru weTobacco Industry and Marketing Board?
Kusungwa kwaitwa vaEmmanuel Gudu, mukuru weTobacco Industry and Marketing Board, neumwe wavo Tsitsi Murawa, kwakanaka chose. Tinongova nedambudziko rokuti kazhinji kacho kana kwazvinosvika vanongobatwa vobva varegedzerwa, yatinoti catch and release. Izvi zvinotiratidza kuti tine dambudziko guru mukurwisa uori hurimo munyika.
Saka vaJamali, chii chingaitwa pamusoro penyaya yeuori?
Panoda kutarisiswa kuti chirwere ichi chinobvepi uye chiri kukonzerwa nani. Dambudziko riri kubva kuZAC here, riri kubva kumatare edzimhosva here, kana kuti kune vakuru venyika vanenge vachiudza matare zvekuita? Chirwere ichi chinofanira kupera kuti nyika yedu nevanhu vayo tibudirire. Tiri kuonawo kuti denu veZAC vawedzerwa masimba ekuchuchisa, to prosecute nyaya dzeuori kuitira kuti nyika yedu ibudirire. Saka tinofara chaizvo tichiona veZAC vari kusunga vanhu vari kukonzera uori uyu munyika yedu. Saka tinokumbira chaizvo kuti hurumende iwedzere maresources kuZAC nekuvapa masimba akanyanya kuti vakwanise kuvharira vanhu ava vatongwe kuti nyika yedu ibudirire zvakanaka.
avo vange vari imwe nengo yebodi re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa vaDavid Kamali vari parunare neStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Vakuru mubato reZANU-PF mudunhu reMidlands vanonzi vari kurwira kuti mumiriri wegokwe nembudziya muparamende vaJustice Meyer waDajena vadzingwe mubato reZANU-PF. Vanhu zviuru makumi mana 40,000 vakaita basa rekuverenga vanhu gore rino vanoti vari kufunga zvokuenda kumatare kunomangarira Zimbabwe National Statistics Agency pamusoro pemihoro yavo iyo vanoti havasati vapiwa. Tombotarisa zviri mumapepa yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chingamidza zvangu pa Studio 7 apo muri sei vachamarari we Studio 7 apo group sei pinendo chingamidza timu yeshe ZANU-PF youth nevakuru pamberi apo toda kuvarakasha 2023 pasina futi zvavanoita futi toda kuvarakasha kuseri nekuseri home and away.
Toda kutaura nyaya yamukoma yaJob Oscar uri kumunyima mari chibatiso. Asi pawanhu wedeumato rakasumba kubhulawa vairatidzira nezuro wakapuwa hwani mukana wekubvisa mari chibatiso. Hurumende ngaisatonga nedemoba, hurumende yamunangagwa ngaisatonga nedemoba. Inanabato endakarerekera basi tirotasa masaidhi ese.
Makadii vashamarari vese vese. Izvi zvakureva kuti Zimbabwean government yakuda mari dzatoshanda isusu madiaspora. Hazvino zvazvoshanda nokuti mari yacho haimbovhiri yabetsera nyika, inenge ichingova mari yavo yavari kungoba semabiri avanongoita kubva pokutanga kusvika narini narini. Kubva rini madiaspora vachingovapa mari? But vanongoba voshandisa zvavanoda ivo, handimuona. Saka hazvibetseri kuti kwai vati kwai ngatipuwe mari yemadiaspora, kungotsvaka umbavha wekuda kubira vanhu mari chete. ZANU-PF munorema. Asi mwari ari kudenga ari kukuonai. Manje manje chakubatai maoko.
Manheru vanhu vamwari, manheru masikara sei. Vana vari kudzingwa, tiri kusiita kuti vana vanga vachidzingwa isituation yacho iripo. Zvino hazvina kunyatsa kumira zvakati tsvikiti, nekuti kuchikoro kwacho mumabhondi acho haasi kutotengawo, nekuti vadzidzisi vacho vanoda kuzoende kutengawo magetsi, vanoda kuti vazoende kutengawo mapepers. Mapepers avo aanofotokopiswa kwacho akaenda mausa. Saka panenge pakatsvuka. Saka vanoda kudzingwa nekuti aipo hapana mariba, mari haipoba. Da kuti iko kishi yacho haisi kutotenga kana chiro. Saka zvinhu zvakatobvira kutooma chaiko chaiko. Saka vana vari kudzingwa, vabereki havana mari. Izvozvi munhu unonga achitambira kana kuti mabhondi kana kutambira swipe. Swipe yacho yavo ndokuzoende kutsvaga, kude kuzoende kutenga usa pamusika mutema. Makwikwi chaiwo ndo maonere tiri kuita. Dai kwashanda mari hwani, zvinhu zvinotirerukira muZimbabwe.
Ndangotaurangu pamusoro pekuti vakuru vedu vanotungamirira muZimbabwe ava ndege vanozvida. Vanenge vanongonzwa kuti vambururuka vaenda kwakati, vambururuka vaenda kwakati, vambururuka vaenda kwakati. Vakatarisa mari dzavanoshandisa pavanombururuka pose papo mahusa. Asi vanoforesa vanhu vehurumende mabhondi. Ko ava vari kuforesa mabhondi avadiwo kumbururuka here vachienda kune dzimwe nyika? Nokuti kumbururuka kunoshanda mahusa. Sei vasingatendiwo zvitemo zvinotaurwa nevashandi vehurumende kuti vari kuchemawo zvakati vozvitendawo kuti shuwa apo tiri kuzviona tichadai apo nepapo. Ndikutaura zvepamusoro penyaya yenhingiri yezeki nebato reZANU-PF kuti sei panotaura mapato mazhinji anopikisa kuti zeki haisi kufambisa sarudzo zvakanaka. Iye ino zeki inongoti tafambisa zvakanaka, neZANU-PF inoti zvafamba zvakanaka. Uyezve apa toya apo panonzi sarudzonga dziitwe ma reforms. ZANU-PF haina basa nazvo zvema reforms. Nezeki yacho haina basa nazvo. Ko vanomba vanasa kuti vanhu vemuZimbabwe vakavata here havaone here kuti zvinongoda ZANU-PF nebazi rero rezeki rinotozviita here. Zvinoda bazi rero nezanu-PF inozvitenda. Izvi hedu takuona kuti zvakatonaka muZimbabwe. Toda hedu kuti ningiri United Nations iuye kuzoongorora mavhotsa, iuye kuzoitisa iyo mavhotsa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti jaji ari kunzwa nyaya pakati pevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nebazi rezvemitemo reDepartment of Justice harisi kufambisa nyaya zvakanaka, vachiti zviri kuitwa najaji ava vari kunzwa nyaya iyi handizvo zvinofanirwa kuitwa. Tabata vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo kuti vatirondedzere nezvenyaya iyi.
Chekutanga chandingataure ndechekuti mukuru weJustice Department Attorney General Mark Garland akataura iye kuti no one is above the law. Saka munhu kana atyora mutemo hazvinei kuti ndi former president kana kuti munhu ane mari dzakadii. Mutemo amufanira kuti atongwe sezvinoitawo vamwe. Trump zvaakaita izvi zviri criminal because akatora madocuments ari very sensitive. Mamwe ari marked top secret, mamwe ari marked confidential. Madocuments aya ekuti hafaniri kuti aonekwe nevanhu vese because vanocompromisa security yeUnited States.
Asi vamoyo, semunhu akanga ari mutungamiri weAmerica, sei achirambidzwa kuva nemamwe magwaro?
Because pane mutemo unoti madocuments ese anofanira kuenda kuNational Archives. Anofanira kuti achengetedzwe in a protected environment kuitira kuti asapedzisire amaoko evanhu vasingafaniri kunge vachiona zviri mumadocuments acho iwavo. Kumaralago kwaakaendeswa naTrump madocuments aya toziva kuti igolf club kunopinda munhu wese anenge achida kunopindako. Saka posibiliti yekuti madocuments aangapedzisira akuonekwa nevanhu vanopinda imomo ari very high. Ende mutemo hauvhumidzi izvozvo kuti president atore madocuments haazi ake. Iproperty yeUnited States and therefore aifanira kuti asiye madocuments aya aende kuNational Archives. Kechipiri akanyepa futi Trump because akapuwa opportunity yekuti chidzosa madocuments awo akatora akadzosera mashomanana mamwe acho akasara nawo iye achiziva kuti achiri nemadocuments ari very sensitive matop secret documents.
Avo vanga vari vaDan Moyo vanoongorora zvematongero enyika vari panhare kuVirginia nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti riri kuramba richirwisa kuti nhengo dzaro dzisunungurwe kubva muusungwa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvechikafu dzinoti chokwadi ndechekuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzichada rubatsiro rukuru kuti vanhu vawane zvokudya gore rinouya. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti musi wa16 gunyana ndiro zuva richadzorwa unhu hwavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande ndichiti mosora zvakanaka.